Vaichilema vari kutarisirwa kutora mhiko munhandare yeHeroes Stadium pamberi pevatungamiri venyika nevamwe vakambotungamira nyika. Nokuda kwechirwere cheCOVID-19, hurumende yeZambia inoti vari kupinda munhandare iyi vanhu vakakokwa zviri pamutemo chete. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakanyora padandemutande ravo reTwitter kuti vamunangagwa vakakokwa zviri pamutemo navaHichilema. Vanoti mutsamba yavakakorokotedza vakatovazivisa kuti vanoda kuti vashande pamwe chete mukusimudzira nyika dzavo. Vamwe vatosvika kuZambia ndivachamisa avo vanoti kukokwa kwavo kumhemberero hakuvashamise sezvo vaine ushamwari hwakakomba hwemakore navaHichilema. Vachamisa vanoti kukokwa kwemapato anopikisa mucherechedzo wekuti hapafanirwe kuita rovengo pakati pemapato anenge achitonga neayo anopikisa munyika dzakasiyana.
Kukokwa tino mufaro mukuru nokuti tine ukama hwatinahwo hwatanga tinahwa kubva makare kare. Kwenguva yakareba ukama hwedu hauna kutanga gore rapera kana makore mashoma apfuura, hwakatanga kare kare apo patiri kuita mubatanidzwa wemapoka ari muno muAfrica anodawo kuti nyika dzitungamirirwe zvine utongi kana kuti utungamiriri hwejechetere.
Patabvunza kuti vakasangana nemutungamiri wenyika vamunangagwa avo vakakokwawo kuZambia vachataura navo here, vachamisa vanoti hapana chinovatadzisa kutaura navo vakasangana sezvo vachivatora semukoma.
Isu hatizive kuti tichasangana navari papi nokuti vanenge varipo vakakokwa vari kumatafura makuru ndokwatinoitira. Hatizivio kuti vanenge vari kupiwo, asi kana tichinge taonana tiriva navanyamunhu nokuti tinobva mumba imwe chete. Zimbabwe imba imwe chete, tiri vana vanyamunhu. Zvokuseropo kana kuvavana kana izvo zvokuti vanhu vanenge vachiti vakandiona kuita kunge taita dusura, isu vanoronga vachida kutoti nyika inake chengawo semananga hapana risina bhosi.
Kunyange mutungamiri webato rinopikisa muBotswana vaDumelanga Saleshando vasina kunge vakakokwa navaHichilema, mutungamiri wenyika iyi vaMokgweetsi Masisi vaburisa mashoko vachiti vavakoka pavanhu vanenge vakamiririra nyika iyi. Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muZinafundo Lovemore Maduku vanoti zvaitwa navaHichilema chinhu chakanaka chinofanirwa kurumbidzwa.
President Hichilema vaita zvakanaka. Zvakanaka pakuti vaziva kuti vane ivo pachezvavo vanga vari munhu akagara nguva yakareba ari opposition vachida kuita president, vachitadza vachida kuita president, vati kubudirira vachida kuita president vozobudirira. Saka vana kukangana kwavakabva, saka zvakanaka chitereki nokuti munhu haana kukangana kwaakabva.
MuZinafundo Maduku vanoti vaHichilema vangotora mazisahwira avo chete mune ramangwana mutungamiri haafanirwe kusarura.
Asi apawo tiri kuona kuti zvavaita hakusiri vanzi vatora every opposition, vangotorawo mashamwari avo nekuti maopposition avadaidza haasiri opposition yenyika yega yega muAfrica, vangodaidza maopposition avaishanda navo. In future pamberi apa hatifani kungozoitwa izvozvo zvekuti ndinodaidza munhu wandinoziva naye wandaishanda naye, asi kuti unokwanisa kutongoti nyange ari president aripo akasarudzwa futi, ngaangoziva kuti munyika yega yega mune vanotonga nevari kupikisa.
Mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vanoti havana kukokwa kumhemberero, vanoti kukokwa kwemapato anopikisa neari kutonga idanho rakanaka rinoderedza ruvengo pakati pemapato aya.
Isu hatina tsamba yatakatambira inoti koka kuenda kumusangano iwoyo unogadza mutungamiri weZambia. Asi taidza mamwe maopposition parties nemapato ari kutonga. Chinhu chakanaka, chinhu chinoita kuti politics dzedu dzatachagara tichitaura kuti dzakanganisika neruvengo nekutukana pakati pemapato anotonga neanopikisa, zvinoreva kuti dzinenge dzaakuita zvakanaka.
Mutauriri mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti havo hapana chinofanira kupembererwa neMDC Alliance pane zvakaitika kuZambia. Act Mugwadi. Vanongora nyezo zwa matongeri wenyika, vari Joyce Ngwenya, vari nsezo vanopikisa munyika dzakasiyana, vaine mubatanidzwa wavo, inzira yekusimbisana kuti hapana zvisingagoneke kuti vatongewo. Vaichilema avo vakakwikwidza kashanu vachida kuita mutungamiri wenyika vachikundwa vakazokunda mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu musarudzo dzakaitwa musi wa12 nyamavhuvhu. Vaichilema vanova muzvina bhizinisi vachagadzwa kuve mutungamiri weZambia wechinomwe kubva nyika iyi zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1964. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.